mashoko emunhu asina chekutaura akadumbirwa akatsamwa mashoko emunhu wekuti pfungwa dzinenge dzasvika pamugano asi kuona kwatinoita ndekwekuti vanhu vanoziva kuti hapana vanovateerera saka vanhu vanoda kushandisa matactics ezano ekutyisira vanhu matactics eumbimbindoka wakafanani wezano saka kungotaurawo isu tiri bato revanhu hatina nguva yekumanikidza vanhu hatina nguva yekuti iwe utamimba yedu tichifosa vanhu vese vanosapota President Nelson Chamisa vanosapota musangano weMBC Alliance vanhu vanotouya nechido chekubatira pamwe chete kuti tisunungure vana veZimbabwe saka izvi zvokuda kutyisidzira vanhu vanenge vakapinda pazvigaro sezvamunoziva kuti varipo muparamendi nekumakaunsil kuburikidza nevhoti yavakawana yeMDC Alliance nesapoti yavaipiwa naPresident Nelson Chamisa saka izvi kungotaurawo kwemunhu anonga achiziva kuti ndiri paumbavha ndiri pakuba saka kuti uchiba unofanira kuita zvegenyapfu zvisizvo zviri pamutemo ndosaka muchiona vachitaura tsinga dzese dzichibuda ndonyaya yacho yekuti munhu akatsamwa anoziva kuti zvaari kuita zvisi pamutemo
asika kunyange muri kuvati vari kushanda pamwe nezano vachizodi vachangoenderera mberi nekudzinga nhengo dzenyu muparamende zvinozokubatsira ichi
nyaya iripo yatofanira kuziva inyaya yekuti varume nemadzimai ava vanozvitmbct nezano pf vari pamubatanidzwa wekuda kuputsa Zimbabwe kuda kuputsa musangano saka inyaya inozikamwa zvizvo vari kushandisa mapazi ehurumende zvisizvo kuita zvinhu izvi vari kushandisa ministry of local government vari kushandisa parliament kuita zvinhu hazvisi pamutemo zvinhu zvinotozikamwa zvinhu zvavakuita hazvisi pamutemo asi nenyaya yekuti vane masimba ekupindigura nekumonyorora mutemo wevanhu saka kuti apa vari kuda kuratidza kuti isusu tinocontrola system isusu tinoshanda nezano ndozvaroda kuedza kutaura kuti nguva yekunyengerana hapasina nguva yekuti hapasina kudada nekushandiswa nezano zvinoshamisikawo komiti kuti vasvika paextend yeuruvengo yakadaro vasvika paextend yekunyatsoita chizano chiri pachena chakadaro chekuti munhu waakutodada nekushandiswa nezano waakudada nepartnership yamuri nayo nezano pakushonyongura mutemo wenyika
saka mune matanho amuchatora here ekudzivirira iyo chenjedzo yapiwa neMDCT
hatina nguva yakuteerera mashoko akaita seivavo isusu tiri pagwara redu ratakasungana nevanhu nyaya yecitizen convergence for change vanhu vari kuungana pamwe chete kubva kumativi mana ezimbabwe kubva kudiaspora tese tiri kuisa pfungwa dzedu pamwe chete tiri kuisa energy yedu pamwe chete kuti aiwa takuda kuti tisunungure Zimbabwe nyaya yekuta timainini nyaya yekuita kubabadzirana yapera enough is enough zvakwana matinyanyira taakuda kupedzirana pabalo.